Sei kutemesa musoro vatigiri vemaurya ndechekuti vatambi vavo havasi kutamba kuzvikwata zvavo zvekunze kwenyika uyezve vari kutamba vacho vari kutatarika zvinotyisa kwatara masvondo matatu chete kuti mutambo uyu utambwe. Vatsigiri ava vanoti vatambi vanga vachisimudza chikwata ichi mudenga pamitambo yapfuura ndivo vasiri kutamba kuzvikwata zvavo kana kuti vari kutatarika. Kapteni wechikwata ichi Knowledge Musola ari kukundikana kupinda muchikwata cheLokeren icho chiri pasi pasi mupremier league yekubelgium mushure mekumboendeswako nechikwata chake chepamusoro cheAnderlecht. Magnus Nakamba haasi kutamba kuClub Brugge kubelgium zvichisanganawo naKamma Billiard uyo ari kutatarika kuOrlando Pirates South Africa sezvo ari kunzi akakuvara. Pamusoro pezvo Tino Kadewere achangowana basa kuchikwata chisina mukurumbira cheHelsingborg kuSweden mushure mekubva kuchikwata cheLee Havre iyo ine mukurumbira kuFrance. Izvi muteveri wemutambo uyu vaInnocent Butena vanoti zviri kukanda rima muchinangwa cheZimbabwe chekuenda kumafinal e2019 Africa Cup of Nations ayo achaitirwa kuEgypt muna chikumi.
Atoti makey players acho haasi kutamba kumaclub avo saka toona sekuti vanenge vasina mechifitness yakakwana saka hati kudhauta kuti pano kugona kunge mechi yekuti tinokwanisa kuihwina tichaenda zvedu tichinosapota timu yedu bati tikudhauta kuti tinogona kuhwina mechi iyo.
Mutsigiri weCapes United Valois Sande vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumusha weMaurians.
Chikwata chedu cheMaurians pari zvino chakatimire pakunyangara saka takutongoti dai Mwari apindira.
Murairidzi weMaurians Sande Chidzangwa ari kutarisirwa kudoma chikwata chake chemutambo uyu mangwana asi maneja weMaurians vaWellington Pandare vanoti Chidzangwa ari kuda kutarisa vamwe vatambi vatsva Macaulay Bon ari kutamba kuEngland naTeddy Lunga uyo ari kuGermany. Asi mutsigiri weMaurians Vaibet Mushwinje vanoti izvi zvine ngozi.
Kuda kutanga kuzoronga chikwata chitsva tasvika pasteji yakadai vanhu vada kutanga kujairana vachitanga kudzidzana mutambiro wavo handione zviri zvakanaka.
Maurians ari kungoda poindi imwe chete kubva pamutambo uyu kuti vabudirire kuenda kuAfcon. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.